kunzi walichaka kanga, but it seems like zirwika bijana. It seems like it's still kind of slow for where we expected things to be right now. I mean, it's a good thing kuti vanhu vari kuvaccinate, vanhu vari kubaiwa nhomba. But I think, you know, once we have made a choice like we have done and we know it works, we should be seeing larger numbers of people getting vaccinated.
Mukupera kwezuva ranezuro, vanhu zviri gumi nezviviri nemazana mashanu nemakumi manomwe nevapfumbamwe vainge vabaiwa nhomba yeCOVID-19. Munoti kudii neuwandu vevanhu vabaiwa pari zvino?
Ndinoona uwandu manumbers anofanira kunge achikwira, because I know vane vaitivo vakawana 200,000 from China. Saka nekuwanda kwaita matunhu muZimbabwe nenyaya yekutizve tagara tine masystems ekuti vanhu vavaccinate kana kuitwe immunization, we should be seeing manumbers higher than that. And I'm not sure where the problem is, whether it's just a matter of logistics, whether it's a combination of logistics and other things like kuti the population iri kubaiwa izvozvi izvi vemuzvipatara and so forth, kuti are they being receptive? And there are other things that may be going on, like even awareness kuti vaccine iriko. So there are a number of issues which may be going on.
Chirongwa chekuZimbabwe, Dr. Ranga, chiri kutanga nekubata vanhu vanoshanda mubazi rezveutano nevose vanoita zveutano. Nokudaro ruzivo rwechirongwa ichi huripo, asi huwandu hwevanhu vari kuenda kunobayiwa nhomba zuva nezuva hausi kunge huchisvika pari kutarisirwa. Zvii zvingavinge zvichikonzera izvozvi? Takatarisa kuti vanhu vari kupuhwa nhomba iyi pari zvino vanhu vari mubazi rezveutano kana kuti vanoita nezveutano vano ruzivo nenyaya yenhomba yeCOVID-19.
Zvandingataura Mr. Chodo ndechekuti nhomba kuti ibayiwe vanhu veutano is a good start. But manje vanhu veutano tisu tinoferefeta kuti tione kuti nhomba yatiri kubayiwa iyi inonzi tingati tinogutsikana nayo here, kana kuti we have confidence munhomba iyi kana muvaccine iyi. Saka I know muZimbabwe there has been a lot of talk about whether it's efficacious enough, especially against nyaya South African variant. Saka I'm sure machiremba akati wandei anenge ari kutarisa izvozvo nemanana mukoti. Poita zvenyaya yekuti there's still a lot of conspiracy theories about vaccination in general, particularly COVID-19, and it seems like in social media there's a lot of information going around about what's true, what's not true. And chimwe chandinotarisirawo ndechekuti iyo hurumende maefforts airi kuita ekuti vanhu vanzwisise nezvevaccination yaitwa iyi, ndinofunga kuti they should be ramped up a lot more in terms of kuva netransparency, kuti vanhu vanzwisise kuti nhomba iyi inobatsira chinyi, inokwanisa kukonzeresa maproblems akaita sei, and kuti mastudies akaitwa akamira sei, and zvatiri kutarisira pamberi ndezvipi. Because ndokunzwa vamwe vanhu vari kuti tiri kutorwa ropa, ropa riri kutorerwei, tiri kuitwa maguinea pigs here and things like that. So those are things that I think government inofanira kutsanangurira vanhu kana vari kuita nezvekubayiwa kwevanhu vari mubazi rezveutano. Ngavatsanangurire veruzhinji muZimbabwe kuti vanzwisise kuti havapapi uye zvinobatsirei, especially machiremba nemanurses. Kana vanzwisisa kuti nhomba inofamba sei, I think that would be a very good start.
Takaona mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vachipembera nemusi wechina kuti izvo nyika yavo yasvitsa vanhu mamiriyoni makumi mashanu vabayiwa nhomba yeCOVID-19 mushure mekunge vaBiden vava nemazuva makumi matatu nemanomwe vari muhofisi. Takatarisa zviri kuitika muAmerica, zvii zvingadzidzwe neZimbabwe pakubayiwa kwenhomba uku?
Zvandingatarisa vachoto ndezvekuti muAmerica is a very good example. I mean, in terms of maprocesses, sezvatinoziva America ndo yakanyanya kurohwa zvakanyanya nedambudziko reCOVID-19. Saka veruzhinji tanga tiri kutarisira kuti how are we going to get out of dambudziko iri. Because right now I think tavapa vanhu vanodarika 500,000 vashaya nenyaya yeCOVID-19. Asi chatinoona ndechekuti pava nemasolutions besides mamajures atagara chiita social distancing, ma face mask, kuavoida ma congregations kana ma crowds, basic hygiene, things like that. Tava ne vaccine manje yokuti kana nomba. Now tava ne 3, tava ne Pfizer, Moderna, Johnson and Johnson muno mu America. Saka chatiri kuona ndechekuti ve muzvipatara, machiremba, ma nurses, at the beginning papa ne a little bit of hesitancy kana kuti ini ndombomira dono tinofamba sei. But kubva muna December pabaiwa vanhu vakawanda sezvamuri kutaura right now. Tavapa 50 million vabaiwa kubva va Biden vaita mutungamiri kunoko. Saka vanhu vachiona vamwe vachibayiwa vavaruti vari kubayiwa vaya, they are doing okay, people like myself. Takabayiwa muna January and ndirikuona kuti vanhu vakawanda they are learning from vabayiwa. Saka chandingakurudzira ndechekuti ngative needucation kana dzidziso yakawanda, nokuti even kuZimbabwe muna January apapa tova nechipatapata takashaikirwa nevanhu vakawanda. And until dambudziko rava under control, which is by my measures like my lockdown, neiyo vaccination, tiaramba tine this problem in Zimbabwe. And we don't want to have a situation here, HIV, AIDS, yekuti sub-Saharan Africa, tisasara takudila ne HIV, AIDS, zimwe nyika zhinji dzakondaina chirwere. So I think that is very important kuti maZimbabweans, whether hurumende, whether vanhu vari muutano, whether it's the general public, tese tibatane in terms of what we need to do so that we get this problem under control, and vaccination is part of it. We can't avoid that.
Munoona here kubuda pachena kwemutungamiri weZimbabwe vaEmerson Mnangagwa vachibayiwa nhomba iyi kuchibetsera kuti veruzhinji vange vachiva nechivimbo chekuti vabayiwe nhomba, sezvakaitikawo muno muAmerica apo vaBiden vakabuda pachena semunhu ari mukutungamira nyika achibayiwa nhomba veruzhinji vachiona. Munoona vaMnangagwa vakaita izvi zvingabetsere here kuti uhwandu hwevanhu vemuZimbabwe vanenge vachida kunobayiwa nhomba hunge huchikwira?
Ndinoona zvichibatsira chose vachotova, nekuti tikaona vatungamiri vari kudaro like vana vaBiden, vana Harris, koita even vana Mike Pence vari kubva munomu vanga varivo mavice president vabva kuita vice president muAmerica vachibayiwa. Zvinobatsira because pane vamwe vanotevedzera vatungamiri, kuti kana mutungamiri ari kubayiwa it means it's okay, kana asiri kubayiwa it means there is a problem. Saka vaMnangagwa number one, I think vanofanira kunge vari kutsanangurira vanhu kuti nhomba inobatsira chinyi, ivo leader by example. Sezvakaitwa navachiwenga, vakabayiwa svondo rapfuura iro, so ivo vakabayiwa. And then vamwe vakuru vanotungamirira mune zveutano vanotrustwa nevanhu nethe public, because unfortunately some poly people take everything political, and that's a problem for many reasons. Trust in vatungamiriri inodeterminawo whether people are gonna follow suit. So I think ivo vaMnangagwa vakatungamirira. And then vakawanda vari vanoshanda muutano vachionekwawo vachibayiwa vachitsanangurira vanhu mabenefits, maproblems. Hapana mushonga usina maproblems, especially mishonga mitsva ine maproblems, but when you compare the benefit versus the risk, we see kuti vanhu vakavaccinatewa is better, and mutungamiri wenyika should lead by example.